Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 30, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhasi bato reCitizens Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabai elections kwenhengo yebato iri varumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo. Vashandi vehurumende vosangana nemakurukota ehurumende nemuvhuro pamusangano wekuziya matambudziko avanotarisana nawo munyaya dzemihoro. Tichakupa izvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza nhasi bato reCitizens Coalition for Change kuita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabai election kwenhengo yebato iri varumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo. Mabiko aya anga achitarisirwa kuitwa mangwana musi wesvondo, asi tsamba yabva kumapurisa yanyorerwa vaChikombo nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare South, Chief Superintendent M. Majojo, inoti urongwa uhu hwarambidzwa sezvo husina kugutsa chikamu 72 subsection 2 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Asi vaChikombo vanoti vanga vazadzisa zvose zvanga zvichidiwa mumagwaro avo, vachiti vachaedza zvakare kugadzirisa zvacho zvinonzi nemapurisa zvinoda kuzadziswa pasi pemutemo wemopa uyu, vodzokera zvakare netsamba yekuzivisa mapurisa kuti vari kuda kuenderera mberi neurongwa hwavo svondo rinouya. Asi vanoti vanoshushikana zvikuru sebato nemabatirwo enyaya dzebato ravo nemapurisa, vachiti zvinoratidza kuti mapurisa aiswa muhomwe nebato riri kutonga reZANU PF. Misangano yakawanda yebato reCCC inonzi iri kurambidzwa nemapurisa achishandisa mutemo uyu, kunyangwe vanopikisa vachiti ZANU PF inoita madiro aJorgina. Studio 7 yakundikana kubata Chief Superintendent Majojo kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChikombo.
Mapurisa eZimbabwe abvuma kuitwa vanamujibha webato reZANU PF nekuti ZANU PF yanyangadza. ZANU PF haisina ichaiteerera. ZANU PF wautongi wejanyiriri. ZANU PF yaramba zvakaendera vanhu kuhondo. ZANU PF yayeumbimbindoga. Saka takaenda vhiki yose tichivateera kuti kotsamba yedu yapapi tipindure tigone kuenda mberi neprogramu. Vavasingatauri pamutondo, pamusosu, pano, pakati. Izvo ichiziya zvaichidhidhi kuteta hundi iye mwoyo uri kumakoto. Nhasi nenguva isipi voti hurongwa hwenyu huya hwamangwana hwakanzurwa hakusina zviriko. Uku tatenga nyama taita sei nezvakadaro. Utongi hweudzvanyiriri, utongi hweumbimbindoga. Asi havana chavari kugona, kukavadatya huri yambutsa, vari kuuraya nhunzi iri pamhanza vachitema nedemo. Hakuna kwavanoenda. Vana veZimbabwe vasvika pakunzwisisa kuti ZANU PF haina chirubatsiro rwaichaiunza munyika ino yeZimbabwe.
Matanho api amuchatora kuenda mberi? Tingaona here muchinyora zvakare tsamba kuenda kumapurisa kana kuti muchienderera mberi nekuita mhemberero dzenyu?
Hatineti. Anonyaradza mwana haaneti kusvika mwana anyara. Saka tavanyora zvakare imwe tsamba tivadzidzisa kuti kuda kuita urongwa uyoyu wakare pavhiki inoteera pawekend. Saka tichange tinawo tinzwa kuti vachange vachi
vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change varumiriri weGlenora muParamende waWellington Chikombo vari parunhare muHarare neStudio 7. Guru kotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kutarisira kuita musangano nevashandi vehurumende nemuvhuro unouya uye vanoti uchabatsira kuti hurumende iratidze vashandi vayo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nemamiriro akaita bhajeti renyika. Muzvinafundo Mavhima vanoti musangano uyu uchaita kuti mapoka ose ari maviri aonesane nekupana nhunha mukutsvaga kuti chii chingaitwa kugadzirisa dambudziko renyaya dzemihuro yevashandi vehurumende. Gurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanonzi vari kutarisirwawo kupinda mumusangano uyu. Musangano uyu uri kuuya mushure mekuramwa mabasa kwemazuva maviri kwevashandi vehurumende uko kunonzi nehurumende hakuna kubudirira. Ngatinzwei hurukuru yataita namuzvinafundo Mavhima.
Musangano uyu ndokuti tigare pasi tionasane kuti zvinhu zvakamira sei kusaidi rehurumende ivo vachipawo nhunha dzavo kwatiri. Vese vakadaro vakamirira vashandi vehurumende toona kuti chii chinogona kuitika kuitira kuti tisvike pakuwirirana. Isu sehurumende tinofanira kuvaratidza mamiriro akaita zvinhu, mamiriro akaita ikonomi, mamiriro akaita bhajeti redu kuti vanzwisise kuti kana hurumende ichiti patakakupai ipapo pakatidzame saka ivo vanofanirawo kunzwisisa. Chikuda ndechekuti shandi hurumende pamwe chete nevana nozvina bhizinesi vagare pasi tive isu tinokwanisa kugadzirisa kuti nyika ive nestability, even currency yedu ive nestability, kuitira kuti vashandi vasaramba vachingochema nekuchema nekuchema nguva dzese. Saka musangano iwoyu ndozvawakakoshera.
Saka muchidimu honorable muri kuti here musangano uyu wakanangana nekuti hurumende izivise vashandi kuti haisi kukwanisa kuvapa zvavari kuda iye zvino?
Handina kudaro, ndati kumativi ese hurumende inofanira kuteerera vashandiwo voteerera. Hurumende kana yateerera, kana paine zvimwe zvainokwanisa kuita yoita kuitira kuti maconditions of service evashandi ave nani. Asi vashandiwo ngavatarise vaone kuti nyika yedu yakamira papi in terms of economy yedu, in terms of fiscus yedu, chinogona kuitwa iko zvino nenyika ndechipi chisingabvinyi ikonomi yenyika. Saka tiri kuti ve kumasaidzi kwese ngatitarisei tione kuti chii chingakwanisa kuti chiitike iko zvino.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander kuti tinzwe divi revashandi.
Chokwadi kuti kune musangano uchaitwa nemuvhuro, asi musangano uyu unenge usiri weagency. Uyu uchangori musangano uchasangana vamiriri vevashandi vehurumende naminista wedu wepublic service naminista wefinance. Tiri kuona kuti zviri kunyanyisa kutinetsa panyaya yemari dzatinotambira, inyaya yekuti nyange tikatambira mari yelocal currency mari iyoyo iri kushaya uremu. Imari iri kuramba ichingodzikira misi nenguva, zvokuti zvinhu zvaakutinetsa. Saka taona kuti zviri nani timbosangana nemukuru wezvemari, timbotaura nhunha dzedu, timbowirirana kuti tozvifambisa sei.
Tanzwawo kuti hurumende haisi kuzokwanisa kunge ichibhadhara vashandi nemari yekunze. Zvinhu zvamaa muchitarisirawo here uye munomira papi kana munosara papi nenyaya iyoyo?
Hatiri zvimwe zvezvinhu zvatichataura tichidiscasa ikoko, nokuti vakandimira tindi maa muchiziva kuti unoziva kuti isusu tanga titi titambisei mari yekunze, nokuti tirikuona kuti yedu iyi iri kubhururuka, inobhururuka seshiri. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane zvatinogona kutaura zvakawanda. Tesu tanotarisa kuti kana zviri zvokuti ivo havana maunited states dollars, taigona kuona kuti zvinoitwa sei kuti isusu mari yedu isadzikire value. Sezviri kuitana mumakambani vanogona kuti aiwa mari yatakupai maus dollar akapi, saka pese patiri kutambisa itota south rate yapapi tichiramba tichikupai zvichizoita kuti hatirambe kudzokera patafura kunotaura.
Tiri kuona kuti musangano uyu uri kuuya muchibva kunge maita mazuva maviri kurangwa mabasa kunonzi nevamwe hakuna kubudirira zvino kusiya ipapi munaurirano
kuroma mabasa tingati hakuna kubudirira asi chinoita kuti vanhu vasazokwanisa kunge vachiita zvinoda moyo yavo yatinoti the right to participate in a strike or the right to strike inyaya yekuti mukaona muchaona kuti mukatasa kumashure muchaona kuti muna January atingi bva January kusvika March takanga tichitaura isusu kuti mari dzevashata tichakwanisa kuti vauye kubasa asi mari dzo dzazowedzerwa takazoona vamwe vavakutozovasaspendwa vamwe vavakutozoratidza kuti vabatinirwa mari zvatinotarisa isusu tichiona kuti iyo inoitonzi unfair labour practice because tinenge tichitarisa kuti vanhu ava vaiita zvinhu vari pasi pemaunions avo vanorecognizwa negovernment
vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7. Kukwira kwemitengo yezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation kunonzi kwakakwira zvakanyanya mumwedzi wachikunguru wegore rino zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapera kubva pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti pa191.7% kwakanga kuripo mumwedzi wachikumi kuenda pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine zviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti pa256.9%. Mari yave kudiwa nemunhu mumwe chete mumwedzi wachikunguru inonzi nezimstat yakakwira kusvika pazviuru makumi maviri nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 23,479 Zimbabwe dollars. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwisise kuti chii chiri kukonzera kukwira kweinflation uku.
Chaitika chakonzera kukwira kweinflation inyaya yekuti dhora redu raramba richiberera richishayiwa simba zoreva kuti vanhu vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vange vachitenga zvinhu zvavanoda zvekuti vange vachirarama zuva nezuva. Saka mitengo inenge ichikwira mutarara kuburikidza nekuderera kwedhora remuno ratingati Zimbabwe dhora ZWL zvichienzanisa nedhora rekuamerica nekuti mukaona pakatanga mwedzi wachikumi dhora rekuamerica kwaishaa Zimbabwean dollars 500 kutenga rimwe chete iko zvino taku800-900 saka ndo zvinenge zvichisimudza inflation uye vanenge vatoenzanisawo kuti gore rapera zvinenge zvakambofamba sei pachinguva ichopi chatiri.
Tiri kuona kuti dambudziko irori riri kuramba richiitika rekukwira kwemutengo yezvinhu asi hurumende ichibuda nezvirongwa zvainenge ichiti zviri kurwisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana inflation chii chiri kuita kuti zvisabudirira.
Dambudziko randoona nderekuti hapana hurukuro pakati pehurumende nevagari venyika nevemabhizinesi nevanhuwo zvavo. Chakakosha ndechekuti hurumende inofanira kunzwisisa kuti kunyange iri iyo zvayo inenge ichikokera zvirongwa inofanira kunge ichikurukura avo vemabhizinesi vanotengesa zvinhu zvachona vanogadzira zvinhu nevatengi panofanira kuita hurukuro. Ndinoona kunge pasinganyatsikuva nehurukuro dzakanaka unozonzwa kuti gavhena vereserve bank vatava nemamanufacturers asi vavaudza zvei. Ndinoona kuti ndo pane dambudziko pekuti hapana yatingati social contract pakati pevanhu nehurumende kuti tionerane pamwe kuti tofamba sei. Ndo chandinofungidzira tikaita social contract iyoyo kana tikava nekukurukura pakati pevashandi hurumende nevabhizinesi zvingatibatsira.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa azivisa nhasi kuti murume aitsvagwa achifungidzirwa kuti ndiye akapfuura nekuuraya muzvare Samantha Ruvimbo Dzapata Tafadzwa Russell Murengwa azviuraya nhasi mushure mekunwa muchetura. Murume uyu avanikwa nemapurisa akazvivharira mumotokari yerudzi rweToyota Aqua ari mumusha weGladwin mushure mekunwa mushonga uyu uye mapurisa anoti avanawo pfuti inofungidzirwa kuti ndiyo yakashandiswa mukuponda muzvare Samantha pamwe nemakasha emabara akashanda mana. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tiri kumboenda kumaruwa enyanga uko tange tiri kutaura nemumwe mudzimai vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo mudunhu iri. Rikai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ndinonzi Rusi akafudza ruva iko zvinozi ndiri kuavhila
kuinyanga.
Kurarama kwacho kuri kunetsa because mari hatina zvekudya chaizvo tiutopambara kutsvaga kuti tiwane kuraramisa mhuri.
Mune vana vangani uyezve zvii zvamuri kubata ikoko?
Ndine vana vatatu asi hapana chandiri kuita.
Vana vari kuenda kuchikoro here?
Vari kuenda kuchikoro asi vanonyanya kudzinga kushaikwa kwemari yekubhadhara school fees.
Zvakamira sei panyaya yegoho uyezve madzimai mazhinji vari kubata mabasa api?
Madzimai mazhinji vari kungotora tumadomasi mumaminda umu mumagadheni vachinotengesawo kuswera vari pamusika. But zvimwe zvacho zvinoshaya vanotenga kwoitawo vana kupfeka bhutsu chaizvo chaidzo kuenda kuchikoro vari kushayiwa. Kwoitawo nezvekudya vanogona kudya poriji voswera vozodya vosadza manheru because hakuna kana gohwo rakaitika kuno chikafu nzara isingaite.
Ko panyaya yezvikafu zvemuchitoro zviri kutengeka here zvakamira sei?
Hazviri kutengeka zviri kudhura zvisingamboiti zvakaita semafuta ekubikisa tikutodya muriwo wakadaro because havari kubva atoenda kuma$7.
Saka mari iyi yekunze munoiwana here kwamuri ikoko?
Mari inowanika kune vari kungoshandawo mumagoridhe asi isusu hatina kwatinoiwana tungopambarawo.
Zvamira zvakadaro makanyoresa kuvhota here?
Takanyoresa kuvhota asi inini ndandisina hangu chitupa ndakazowana chitupa saka takumirira pavanodzoka futi kuti tiwane kuregista kuti tione kuvhota.
Madzimai ari munharaunda iwayo mazhinji ari kuti chii pamusoro pekunyoresa kuvhota? Vari kubuda here vachienda?
Vari kukurudzira kuvhota pane kutiwo tionewo gohwo rakanaka kwete kutambudzika munyika.
Munoona remangwana remadzimai vari munharaunda menyu rakamira sei? Zvii zvamunga zviri pamwoyo penyu zvamungada kuti zvigadziriswe?
Sese hedu madzimai tinotarisirawo kuti dai tangoonawo kana maprojekt ekuti tiwanewo zvinotibatsira seisu hedu isusu tisina kukwanisa kudzidza kwakakwana kuti tionewo zvinotiraramisawo dai taonawo maprojekt nezvakangodaro daro tione kurarama.
Maprojekt amunokwanisa kuita munzvimbo iyoyo ndeapi semadzimai?
Kana kuchengeta huku mbudzi zvakadaro.
Munoona zvichizotengwa here mungakwanisa kuita maprojects aya?
Zvinotengwa zvakaitawo zvembudzi vanoendawo kouraya kumagoridhe uko vanoenda nadzo kwoitawo huku. Kana munhu angoshayawo mari yechigayo unokwanisawo kumhanyawo pane ane mari otondotengesawo huku.
Pane madzimai ari kuenda here kugoridhe kwamuri kutaura uku ndekupi?
Basa raakuitwa manji madzimai ari kuenda kugoridhe akutoenda kozviraramisa zviya zvekutsvaga varume zviya zvekufambirika fambirika zviya ndozvava kutorarama futi nazvo. Vamwe vakutoputsa dzimba dzavo nokudawo kwekudawo mari ndozviri kuitika kuno.
Kure sei kunoitwa zvegoridhe nekwamunogara?
Pane kamufambo toti makiromitas kana 15 enda ikoko. Vari kuenda kugoridhe vari kutsvaga mari saka vamwe vakutoputsa dzimba dzavo 1-2 vamwe vana vachaenda kuchikoro vakurodzwawo nokuda kwemari vakasvikawo pane mukomana wechikuruwo worodzawo kamwana kasati kari andawo age kuti vaone mari.
Saka muri kukurudzira kuti paitwe dzidziso here kana kuti zvofamba sei?
Negore ratiriri nemamiriro emunyika medu mu atirasikei nokuda kwekuti dai vana vari kuonawo zviri nani nani zvekutiwo vanotiwo kana vakashaya rega ndimhanye kugoridhe kana kuti kudini ndo zvikuita kuti vakasike kuroorwa kana kuti kudini dai vakaonawo zvinovabatsira havamboiti zvakadaro vanokurawo mune zvakanaka vachiroorwawo vakuru.
Kana paine vanoda kukubatsirai mungada kubatsirwa nei uyezve vanokuonai panhamba dzipi?
Inii ndoda hangu kubatsirwawo nekutiwo ndikawanawo mari ndionawo zvekuhodha nditengesa kana kuendawo kana kunze uku zvakaitawo Mozambique ndichihodhawo bhero rangu rebhutsu kana rehembe kuti ndiwanewo inotibatsira.
Vanokubata ipapi?
Vanondibata panamba I 0770459 06.
Taurai zvakare.
0770459 06. Asi handisi hangu pa WhatsApp ndingorioneka mbudzi nokuti handinawo mari yemutenga WhatsApp.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro navajwana Gokova vanovesa chigaro yesangano repadare rinorwira kodzero dzevanhu rume nevanhu kadzi pamusoro pezvakabuda mukuverengwa kwena kwevanhu kana kuti census ndio zvatiri kukurukura nezvazvo.
Maitira vanoita izviri zvesensus vanoita mascientific calculations atinogona kupindirana nawo. Prostate chida kuziva kuti kana tichiplana urongwa hwemangwana tichikuplana vanhu vakaita sei. Census inotibatsira kuti tizive kuti vanhu vachina vatiri kuplana for panyaya yemangwana, nyaya yeupfumi, nyaya yeikonomi, nyaya yekuti vanhu vanogarisana sei, zvese izvozvo zvopinda pasensus ipapo.
Tinoona kuti zvakabuda zvinoratidza kuti uwandu hwevanhukadzi huri pamusoro pane uwandu hwevanhu rume. Mune zvamungataura here pamusiyano iwe?
Kune nyika dzakawanda dzakaita census dzinoburitsa nyaya iyoyo yekuti madzimai vanenge vakawanda kudarika varume. Kune dzimwe nyika dzinoti mapresidents vanopedzisira vati varume ngavachipa vakadzi 5-5. But isisu matiri munomu tinoziva kuti zvaigoneka kuitika because tine matambudziko akawanda. Varume vakawanda vakabuda munyika vachinotsvaga kuriritira mafamizi avo kunze kwenyika. Saka ngativatoreiwo into account. Vatotorawo varume vanopinda munjodzi nekufa pamusoro pekuti zvinhu zvakaoma munyika kuti vararame vanofanira kuenda kuma extremes kutsvaga nzira dzekuti vararamise mhuri dzavo. Vakawanda vacho vanopedzisira vapinda munyatwa yerufu. Kwoita nyaya yetrauma kushungurudzika mupfungwa kunoitwa nemadzimai nevarume kunopedzisira kwaita kuti population yedu idzikire but also kuvarume manje vazhinji vacho vari panyatwa. Saka ndokwatiri kubva ikoko kwekuti kana tabva ikoko totangira papi kuti zvinhu zvinake. Haisi nyaya yekuti tinopembera kuti varume vava vashoma pane madzimai but inyaya inotokonzeresa.
Muri kuti inyaya inokonzeresa, chii chainokonzeresa vagokora?
Inoincrisa kushungurudzwa kwemadzimai pamusoro pekuti ndovanenge vachinzi ndovakauraya varume. Inokonzera kushungurudzwa kwemadzimai nekuti ivo vanenge vawanda varume vava vashoma vakupuwa mazita ekuti mama hure hamuchada kuchengeta mhuri dzenyu nechi 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 ndimakauraya varume. Itori nyaya yakakura zvekuti.
Saka dzingagadziriswa sei nyaya idzi vagokova mukugarisana kwedu kwechivanhu?
Chaakuda kutodzokera papandare patanga ratichitaura kuti isisu tiri vepandare kugara nevarume kuti izvozvi zvinorevera even muorganization yedu yepadare hatisati tagara pasi kutironge kuti toingenja varume sei kuti vanzwisise zvazvinoreva kuti varume vavashoma pane madzimai. Kune dzimwe nyika varume vanotongotenderera kuti nawo tachinzi mudzimai mumwe chete nawo tichakuda madzimai 5 pamurume mumwe chete. Hazvirizvo zvazvinoreva izvozvo. Zvinoreva kuti totarisa nyaya iripo ichichengetedza unhu hwevarume nekuti hazvisi kupa mukana. Hazvirevi kuti mukangotiwo madzimai vawanda munyika varume vavashoma zvopa mukana wekuti varume vaite mahure. Hatisi kuda nyika yakazara nemahure mahure echirume. Now problem yedu yaya yemahure echirume yekuti hatichada kuti varume vafunge kuti vatova nemukana vatova nekodzero yekungofamba vachingoshungurudza madzimai nekudanana navo ivo vasingadi kuti vakadzi vakawanda.
Saka muri kutambira here kuti iyo census yakanyatsoti nemo nemo?
Zvingakandimiri census yedu inogona kusava iri completely accurate because tine varume vakawanda vari kugara mutambo vanonzi makorokoza vaya. Makorokoza havasi vete vakaverengwa because vaiuya pamba voti vanhu vakarara panapa vangani makorokoza anogara musango achizive kuti vakaenda here musango kumakorokoza ikoko kunotsvaga kuti varume makamirira sei murugara sei saka panogara paine dambudziko redi rekuti maservicisi edu haasi accurate because tine vakomana vadiki varifanira kuchikoro but vari makorokoza vanogara musango kwecha varume vane dzimba dzavo vanogara musango vanogara kuva vanhu vakasiyiwa pakuronga kwakaitwa maservicisi edu.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanoisa chigaro vesangano repadare rinorwira kodzero dzevanhurume nevanhukadzi. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chavhura mukaha mukuru pakati pacho nezvikwata zviri kuchitevera patafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Musi umwe chete wechikwata chemutambo wecricket chemachevrons chakunda zvinodadisa mumutambo weT20. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yarova Harare City 2-0 ndokwedzera mapoints ayo iri pamusoro petafura kusvika pamasere pamusoro pechicken inn iyo yaita mangange 0-0 apo yashanyira ZPC Kariba kunyamunga stadium. Kukunda uku kwasi ya kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu mapoints gumi nerimwe chete zvekare pamusoro pedynamos iyo iri pachinhano chechitatu. Kunyange hazvo dynamos iri kutamba neblue chips mangwana vakawanda vanotevera nhabvu munyika vanoti mukaha wavepo pakati peFC Platinum kune rimwe rutivi nechicken ine dynamos wakurisa zvekuti hauchavharika. Asi murairidzi wemutambo uyu Mugova Benjamin ari kuramba mafungiro aya.
Mutambo weleague wakafanana nemarathon, kumhanya marathon kana kuti 12 rounds dziya dziya dzinomhanywa tiri vanhu vachitenderera, hazvirevi kuti anenge ari pamberi ndiyo uchabuda akadaro.
Asi FC Platinum haisiriwo yega iri mumufaro nhasi, asi Caps United zvakare iyo yashanya kugweru ndokunotora mapoints ese matatu mushure mekurova Wawa 2-1. Wawa yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints gumi nemasere musi uyo zvekare zvikwata zvemauto zveZimbabwe National Army zveBlack Rhinos neCranbourne Bullets zvasangana Rhinos ndokukunda 1-0. Oyo wanga uri mutambo wekutanga waStanford Sticks mchizwa kuratidza Rhinos zvichitevera kudzingwa basa kwaHebert Maroa pakati pesvondo. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chasimudza gadziro yacho T20 World Cup zvine mutsindo mushure mekurova vachanyi veBangladesh nemaranzi gumi nemanomwe muHarare Sports Club nhasi Maskati. Chikwata ichi chiri kutenda maranzi abva kuna Wesley Mandevere uyo akanda makumi matanhatu nemanomwe 67 Sikanda Raza uyo akanda makumi matanhatu nemashanu 65 naShawn Williams uyo abuda nemaranzi makumi matatu nematatu 33 kuti Zimbabwe isvike pamaranzi mazana maviri nemashanu 205. Asi Bangladesh yatadza kusvika kana kudarika maranzi eZimbabwe aya ndokwanisa maranzi zana nemakumi masere nemasere chete 188.
Tinotenda zvikuru Kariati. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muririmi rweIsindebele.
Kwa kuhizika atisenda wa VOA Ndebele.